Nau ze Studio 7 muchidimu ziminute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichite zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 pm. Apo hurumende inosvitsa mazuva zana yaumbwa, sangano reAmnesty International rinokurudzira kuti iremekedze kodzero dzevanhu sezviri mubumbiro remitemo. Nengwe bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaBenson Muchineuta vanoshaya. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekucherechedzwa kwekodzero dzemadzimai uye kurwisa nyaya dzekushungurudzwa kwavo. Kunyanga zvo Dynamos yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League Gorerino, vamwe vanotevera nabvu munyika vanoona sekunge nabvu yemunyika iri kudzikira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Jonga Kandemiri. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk kuna 8:30 pm apo tichatarisa nezvekucherechedzwa kwemazuva gumi nematanhatu ekuremekedza vanhukadzi pasi rose uye kuti vasashungurudzwa.